Isu tiri kuti vana veZimbabwe tambirai gwaro rebumbiro romutemo ravano vakaisavo pfungwa dzavo mariri. Tiri kuti bumbiro romutemo iri nechikonzero chokuti nderavo ndivo vakavhunzwa vakataura zvavanoda zvikaiswa bumbiro romutemo. Bumbiro romutemo ebumbiro romutemo ringava risiriro ringava rakanakisa pamabumbiro emutemo wose, asi chokwadi chiripo ndochokuti rapa Zimbabwe mukana wokuti ionekwe kuti inokwanisa kushanda yoga ichibudisa zvinhu zvayo iri yoga. Bumbiro romutemo riri kupa masimba kuvanhu, riri kubudisa masimba richiisa masimba kumatunhu richisunungura zvazvakasungwa nebumbiro romutemo raariripo.
Vasikala, pfungwa dzenyuwo nepamumire pabumbiro irori.
Chokutanga ndechokuti ndinoshamiswa zvikuru kwazvo marevolutionaries vatakanga tinavo mustruggle kwenguva yakareba, vakaita sana vachihwai vachishama muromo wavo kuti zvirokwazvo ruzhinji rwenyika yeZimbabwe rutsigire bumbiro iri rakabuda ranyorwa navarume ava. Chokutanga chirimo ndechokuti manyepo kuti bumbiro iri richaita kuti vanhu vomuZimbabwe vave vanobudirira uye kuti vave vanosununguka, nokuti mukaenda pasection 110 yecorporate document ravo irori ndiro rinogwereketa pamusoro pokuti masimba executive authority anenge ari mukati nemaoko apresident akamira sei. Riri kutaura kuti president ndiye mareva zvose. Kechipiri zvakare manyepo kuti kuchaitwa hurumende yamadunhu chakangonyorwa mukati meconstitution yavo iyo iyi. Inyaya yekungoti vakangonyora shoko rokuti devolution, asi tikaenda pokutanga-tanga chaiko chaiko panotangira constitution iyoyi, inotaura ichiti Zimbabwe is a unitary state isingazovizve yakapatsanura masimba akanyanya kumadunhu. Saka nyaya yekunzi mune devolution, manyepo rinongova shoko rakangoiswa momo kuti dzimwe napo maconstituencies avamwe vanhu vaive vanongofadzwa nokutekenyedzwa nenhema.
Vachi hai,
hongu zvokwadi takabva kure tichirwa hondo dzakawanda navanhu vakaita fanika vana vasikala, but tinoshamisika zvikuru nezvimwe zvinhu kana kurasika kwemamwe macomrades akaita sana vasikala, nokuti vanokangama. Handizivi kuti chavari kutaura kuti masimba akawandisisa adarika Longest House anganze ari mubumiro romutemo irori ndeapi, nokuti isu maziro atinoita nemaverengero atiri kuita the same document tiri kuona kuti tinepo kutangira saka naka tichitaza kuti masimba apresident haasi sematsanangurirwa ari kuitwa navasikala. Vasikala vari kutaura vane chinangwa chokuti ivo bumbiro romutemo iri risabudirira. Godo ravo apa nderokuti takadiko kuti isu DNSM 1999 kana nevamwe takapuwa mukana wokutungamira, but takanga tinawo macivic organizations nemamwe mapolitical pa.
Vasikala,
tazvizwa zvatarwa navachihwai, asi chinondihlisa uye chinofana kuti vana vomuZimbabwe pazvivara nhasi vahliswe ndechokuti zvirokwazvo murume mukuru akaita savachihwai anova iye muteedzeri womutauriri mukuru webato rake nyika yose haazivi zviri mukati mebumbiro romutemo rakanyorwa nebato rake vane vamwe umomo. Saka handizivi kuti bumbiro romutemo rinotaura vachihwai dai vanga vambotiriseyawo kune sectioni yomuconstitution imwe zvayo ravakanyora iyori. Taziva kuti ndepapi panotaura kuti masimba apresident adyiwa. Kana vanhu vakaramba bumbiro iri nokusuwa mugovera, tinoda kuti vanhu vese muZimbabwe, all interested stakeholders, vasangane paZimbabwe Conflict Resolution Conference inoti ZICORECO. Apo vanhu pavachataurirana kuti sarudzo inotevera toifambisa sei vana veZimbabwe vozopuwa mukana wokunyora bumbiro ravo romutemo. Idzi nhema dzakanyorwawo mizi. Vanhu vakapiwa mazuva ari kwanarita 3 weeks stage kuti vadecide on this constitution, asi isu ticharwa semvumba. Uye tinokutendai vestudio 7 kuti matipawo mukana wokuti vanhu vese vomuZimbabwe nhasi manheru vakwanise kuzwa pfungwa dzedu zvokuti varambe bumbiro romutemo iri nezvangataura zvese izvi. Vakandemiri
vacho hai,
vanhu veZimbabwe haasi matunhuru. Musapusisiwa, musanyengedzerwa nembada dziri kufamba dzakapfeka makanda emakwai vachiti ivo vanoda kuti imimi muvhote no mudzosere nyika kumashure. Zimbabwe yasvika nguva yokuti ichienderera mberi. Musi weSaturday tinovakumbira vana venyika ino tivhote yesi. Zvokuteerera vari kutaura, regai vataure. Vana vasikala ikodzero dzavo, ndidzo kodzero dzavari kupuhwa nebumbiro romutemo ravari kurwisa iri, dzavanga vasingapiwi nebumbiro romutemo ratava kubvisa iri.
Vasikala, toti makundikana kukurudzira vana veZimbabwe kuti varambe bumbiro iri varitambira, zvii zvinenge zvoitika pamberi?
Hapana, ndiyo demokrasi yacho. Kana vanhu vangochuza kuti ndo zvinofanira kuti zviindire mberi, ndizvozvo. Asi chinohlisa ndechokuti tinoziva kuti vanavo muZimbabwe iko zvino vatengeswa navanhu vanakirwa nokuryana mukabe patafura mushure mokunge vapiwe maswitsi namakeke vava kutaura ivo kuti vanhu veZimbabwe budai saka itinoshokwa kuti shuwa kubatana namugabe kuti vanhu vomuZimbabwe vachitwe saka handishokwi nezvaari kutaura vakarya $52 million for 4 years asi kumbiro raifanira kunyorwa only in 18 months saka hazvindirisisi kutaura kwacho hwai.